manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kurume 29 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mubayiwa vaimbo vemudzimai wemutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanzi nachiremba wavo vadimurwe ruoko sezvo vasisakwanise kurapika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kunorapwa kunze kwavakaitwa nematare.
Takaona dzimba muno muZimbabwe dzichipazwa pachiitwa demolitions munguva iyo vanhu vainetseka nezvechirwere ichi checovid-19 saka zvedi iyi inyaya inosuvisa zvikuru
sangano reAmnesty International raburitsa gwaro rinoratidza kuti nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzakatyora kodzero dzakawanda munguva yekurwisana nechirwere checovid-19
inu zvanyanya kuoma zvikuru nyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei
hurumende inoti ichadzora madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mekunyepeka kuti kune mabasa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Muzvare Mary Mubayiwa vaimbo vemudzimai wemutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vanzi nachiremba vavo vadimurwe ruoko sezvo rusisarapiki. Izvi zvinotevera kurambidzwa kunorapwa kunze kwenyika vakaitwa nematare vachinzi vaizotiza sezvo vakatarisana nemhosva dzinogona kuti vagare mujeri kwenguva yakareba. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa. Ava ngavari mudare nhasi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vanachiremba vari kuti muzvare Mubayiwa vararame vanofanira kunge vachidimburwa ruoko. Vatiwo muzvare Mubayiwa havasi kunzwa zvakanaka uye vari kuchipatara. Studio 7 yaedza kubata amai vamuzvare Mubayiwa, amai Helga Mubayiwa, avati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vanga vachityaira motokari uye vakamirira kupirwa zvizere kubva kuna vanachiremba. Muzvare Mubayiwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuti vaida kuita vachiwenga kafira mberi uye kuti vakaedza kuda kuita uori pakuti vaviri ava vachate. Asi vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi uye vari kutevera zviri kuitika mumatare vanoti zvapupu zvehurumende zviri kutatarika kuvaroverera nemhosva. Masangano anorwira kodzero dzevanhu kadzi anoti mapato ezvematongerwo enyika haasi kutevedzera mutemo pakuti madzimai apiwe mukana wakafanira panyaya yezvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Umbo wokubva kuZimbabwe Electoral Commission ZEC hunoratidza kuti zvikamu gumi nezvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 15.5% zvevanhu vakakunda musarudzo dzemakanzuru vaive madzimai uye zvikamu makumi maviri nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 21.4% madzimai akakunda musarudzo dzeparamende. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition amai Eva Niceman ando vanoti izvi hazvienderani nezvinoshuvirwa nebumbiro remutemo.
Kumapolitical parties havasi kukwanisa kunzwisisa nyaya iyi. Ndinoshaya kuti chikonzero chavo ndechei nenyaya yekuti madzimai mashoma ari kuwanikwa achifieldwa semacandidates vazhinji vacho vari kunonovhoteswa vachivhotera iwo vanhurume. Saka sarudzo dzavo dzichangopera dzemabyelections zvakabuda pachena kuti hakusi kuti madzimai vanotadza kukukwidzawo mune zvematongero enyika asi kuti macandidates mashoma akanga aiswa tikatarisa 148 candidates aifanira kukondesta pamaelections aya. Tinongona kuti madzimai vanga vari vashoma vanga vari 28.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatevedze bumbiro remutemo, vachiti nyaya yekuti madzimai mashoma mumakanzuro neparamende ndiyo inoitawo kuti nhunha dzavo dzisagadziriswa nguva dzese, nekuti varume havanzwisisi matambudziko anotarisana nemadzimai. Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stavilede, wavati zvinosuwisa kuti madzimai akabuda akawanda vachinovhotera varume nekuti vakadzi vanenge vachikwikwidza vanenge vari vashoma.
Takuda kuenda kuelection, vakadzi vairohwa kumarali vaishungurudzwa. Paitwa maprimary elections emapolitical parties, kwaita nyaya dzatakarekodho dzevote buying, vakadzi vamwe vachirohwa vamwe vachibirirwa pamaelections aya. Saka tinongoramba chingodzokera kumapolitical parties nekuti ndivo vane responsibility yekuti madzimai akawanda apinde mune zvematongerwo enyika.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, sangano ravo richange richiongorora kuti mapato ezvematongerwo enyika anotevedza bumbiro remutemo here. Rimwe bato rakapinda musarudzo dzemabyelection reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora rabvuma kuti harina kutevedza bumbiro, asi rikati nhasi chaiko komiti yepamusoro yebato iri yaita musangano apo yazeya nyaya dzakawanda kusanganisira nyaya yekuti madzimai apiwe mukana yekukwikwidza musarudzo. Mutauri webato iri vaWitness Dube vati itariro yavo kuti vazadzise zvinodiwa nebumbiro remutemo pasarudzo dza 2023.
Takaedza nepatinogona napo pese kuti tiite mawomen akawanda. Saka makaona kuti tisu tanga tine vakawandisa election iyoyo, asi hatina kuzogona kusvika 50-50. Ndo imwe yenyaya dzatanga tichivheneka nhasi.
Mutungamiriri wesangano reLabour Economists and African Democrats Amai Linda Masarira vati bato ravo rinotevedza bumbiro remutemo.
Isu mastructure edu ese ane 50-50 representation. Tikatarisa kunational executive yedu chaiko, mutungamiriri webato ndini ndiri mudzimai, munyori webato secretary general mudzimai, national chairperson mudzimai, spokesperson mudzimai.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU PF kuti sei risiri kutevedza bumbiro pakusarudza nhengo dzeparamende nemakanzuro, sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change, iro rakakunda musarudzo dzemabyelection, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira kuti madzimai akwikwidze zvigaro zvese zvingave zveparamende, asi vati pamabyelection havana kuita izvi nekuti vatsigiri vebato ravo vaida kuti vainge vadzingwa vadzokere pazvigaro zvavo.
Kampena muchaona paticha kwikwidza mu 2023 election panenge pane madzimai akakwana kuitira kuti 50-50 inodikanwa nebumbiro tiitedzere.
Bumbiro remutemo pachapter 2 chikamu chegumi nechinomwe rinokurudzira kuti pave nemikana yakafanana pakati pevakadzi nevarume, asi izvi hazvisi kutevedzwa nevazhinji sezvo pasati pave nemutemo wakanangana nazvo kana kuti Act of Parliament inomanikidza kuti zviitwe. Constitutional Amendment number 2 inosungirawo kuti zvigaro 30 kubva muzana mumakanzuru ese zvinofanira kunge zviri zvemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende inoti ichabatsira kudzoka kumusha madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mekunyeperwa kuti kune mabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yazivisa kuti kune madzimai 10 nemasere ari kuOman ari kuda kudzoka kumusha sezvo ari kubatwa senhapwa munyika iyi. Izvi zvaziviswa nemunyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera, avo vati kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana zviri kubatwa senhapwa kunyika iyi.
Vari kushandiswa sevaranda chaivo. Hurumende haifare nemaitiro akata saivoyo. Ende ibasa rehurumende kuona kuti vanhu vedu tavachengetedza kuti vasabatwe nemutoo iwoyu. Nekudaro musangano wedu wanga uchitarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti tione kubudisa vanhu vedu muunhapwa. Pari zvino vanozivikanwa igumi nevasere, bati tine fungidziro yekuti vanhu variyo kuOman vanga kwasi kusvika kana zana chaivo.
Vachitaura mushure mekusangana kwemapazi akasiyana siyana ehurumende achiziya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi, vanhepera vati madzimai aya akaenda kuOman achifunga kuti kune mafuro manyoro.
Zviri kukonzera kuti vanhu vedu vange vachipinda musauna dzakaita munyatwa dzakaita sedzidzidzi, kunyanya inyaya yokutambura yokusava nemabasa akanaka.
Vanhepera vati madzimai aya asvika kuOman iyo iri kuMiddle East anoshanda achishungurudzwa zvakanyanya.
Vamwe vari kubatwa chibharo, vamwe vanorohwa, havasi kubatwa zvakanaka generally.
Vanhepera vatiwo pamusoro pekunonunura vari muutapwa ava, hurumende ichaenderera mberi nekupa madzimai aya rubatsiro rwekuti agadzikane mupfungwa kana achinga adzoka kumusha, pamwe nekuatsvagira mari yekuti awane zvekuita munyika. Vayambirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitange zvanyatsoongorora pamwe nekubvunzisisa kana zvawana mabasa kunze kwenyika. Ukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai ari kunotsvaga mabasa kunyika dzakadai seOman.
Zvinhu zvanyanya kuoma zvikuru panyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe. Saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei kana kuti zviri kufamba sei.
Vatiwo panoda dzidziso yakasimba yekuti vanhu vanzwisise njodzi iripo pakuenda kunoshandira kunze kwenyika, kunyanya kunyika dzinozivikanwa pasi rese kuti hadzibati zvakanaka kodzero dzevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeOman panyaya iyi sezvo tisina kubata miriri weOman muZimbabwe uyo asingagari muZimbabwe, Vambarak bin Salem Ausakwan, kuti tinzwewo divi ravo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti kusarongeka zvakanaka kwemitemo inobata vashandi muOman kunosiya vashandirwi munyika yevachityora mitemo pamwe nekodzero dzevashandi vanobva kure. Human Rights Watch inotiwo vabva kure vanoshanda munyika yevanodarika zana nemakumi mana ezviuru vari parumana nzombe sezvo pasina mitemo inochengetedza kodzero dzavo. Makore mashoma adarika, hurumende yakamanikidzwa kunotora mamwe madzimai kuKuwait mushure mekukweshwa nemabasa, asi vasvikako madzimai aya akapedzisira omanikidzwa kuita mabasa aakange asingadi. Zimbabwe iyo inodyidzana neKuwait haina matanha yakatorera nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reAmnesty International raburitsa gwaro rinoratidza kuti nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzakatyora kodzero dzakawanda munguva yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo.
Tinotambira gwaro raburitswa neveAmnesty International rinonyatsodonongodza kudzvanyirwa kwakaitwa vanhu munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica nepasi rose, kusanganisirawo munyika yedu yeZimbabwe, apo pasi rose raishungurudzika maringe nechirwere cheCOVID-19. Hurumende dzedzimwe nyika dzaitotora COVID-19 semukana wekutyora kodzero dzevanhu dzakafanana nefreedom of expression, dzakafanana nekuwanikwa kwechikafu, the right to food, ne the right to shelter. Takaona dzimba muno muZimbabwe dzichipazwa pachiitwa demolitions munguva iyo vanhu vainetseka nezvechirwere ichi cheCOVID-19. Saka zvedi iyi inyaya inosuvisa zvikuru.
Munokurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa nyaya dzakadai?
Tinokurudzira kuti hurumende dzemuAfrica kusanganisira hurumende yemuno muZimbabwe isave inotyora kodzero dzevanhu ichitora mukana. Takaonawo zvakare mabielections achinonoka kuitwa muno muZimbabwe maringe zvakare ne pamusana pechirwere ichochi cheCOVID-19. Saka tinotsigira zvakanyanya nekuendosa kana kuti kubvumirana negwaro raburitswa, iro report raburitswa neAmnesty International.
Izvi zvinotiratidza chii takatarisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu?
Izvi zvinotiratidza kuti pasi rose, kunyanya-nyanya isu muno muAfrica, tichine basa zvikurusa rekuti tiite kuti hurumende dzedu dzinge dzichiremekedza kodzero dzevanhu. Nokuti izvi hazvibatsiri kuhurumende. Takaona hurumende yedu yakadelaya ma-by-elections, asi ma-by-elections aya akazongoitwa. Saka hazvitibatsiri kuramba tichidzosera nyaya dzebudiriro mumasure, nekuti nyaya dzema-elections dzine chekuita nebudiriro yevanhu.
Sei muchidaro?
Zviri pamutemo kuti vanhu vanofarwa kusarudza vamiririri vavanoda, vanosanganisira makansela, ma-House of Assembly members na-president wavanenge vachida.
Mukuru wechitungwiza and Manyamiriro Residents Association vari zvemutauriri weResidents Association Coalition on Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya vafa nechirwere ichi vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevasere, kana kuti 5438. Vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano, iro rakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba kana kuti blitz, rinoti nezuro vanhu zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 57,286 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro wakare. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 sezviri kukurudzirwa neWorld Health Organization mukupera kwachikunguru. Nhaurirano dzerunyararo pakati peRussia neUkraine dzatanga muInstanbul, Turkey nhasi. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vati yasvika nguva yekuti nyika mbiri idzi dzimise hondo kuburikidza nenhaurirano. Nhaurirano idzi dziri kuuyawo apo hondo iri kuenderera mberi, Ukraine ichiti yatora madhorobha akawanda ainge ambopambwa neRussia. Chikwata chiri kumirira Russia munhaurirano chinosanganisira vaRoman Abramovich, avanonzi vanenge vakamboisirwa muchetura pane dzimwe nhaurirano dzakaitwa muKiev kuUkraine. Vachitaura nhaurirano dzisati dzatanga, mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vati zvirango zvakatemerwa Russia mushure mekuedza kupamba nyika yavo zvinofanira kuonekwa kuti zvashanda, sezvo nyika iyi isingafaniri kuedza kupamba dzimwe nyika ichifunga kuti hapana zvainoitwa. Vakuru vemauto muAmerica vanoti mauto eUkraine akwanisa kutora rimwe dhorobha mushure mekurwisana nemauto eRussia zvakasimba. VaZelensky vanoti vatorawo musha weIpin zvekare uri pedyo neguta guru renyika yavo reKiev. Asi nhaurirano padzanga dzoda kutanga, Russia inonzi yabombawo guta reMykolaiv, vanhu vakawanda vakakuvara. United Nations inoti hondo iyi yapa kuti vanhu mamiriyoni 10 vatize misha yavo, kusanganisira vamwe mamiriyoni 3 nezviuru zvisere vakaenda muupoteri kune dzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano, vanodzidzisa paFrance University kuKansas kuno kuAmerica.
Ndiri kuona kuti dzichaita zvakanaka. Russia yaita nyika yamira iri yega, isina badzimwe nyika dzinoibatsira. Uye ndiri kuona kuti zvavangu vachida kuti zviite, zvavangu vachifungidzira, zvina kuita pane nguva yacho zvavangu vachiita. Saka ndiri kuona kuti masanctions akapuwa kune Russia ari kukonzerayo kuti upfumi hwavo hauchafambeba zvakanaka. Saka ndinovimba kuzvichabatsira kuti nhaurirano iri kuitwa kuTurkey ichabudirira kuti pazoita urongwa hweceasefire.
Tinoona kuti Ukraine yanga ine zvinyunyuto zvayanga iinazvo, zvakasanganisira kubhombwa kwenzvimbo dzayo dzakawanda uyezve kushayikwa kwechikafu. izvi hazvizokanganisa here nhaurirano idzi?
Ndinofunga kuti zvichaita zvakanaka zvese zvanga zvichiitika izvo, kuti vanhu vekuUkraine vari kushaya chekudya uye nechepfu inogona kuva iri kunzi inofungidzirwa kunzi yakashandiswa, kwanga kuri kuda kumanikidzira kana kupa iko presha yakanyanya kuUkraine kuti vabvume kunotaurirana kuti pazokwanisa kuzoita ceasefire. Zvinoreva kuti kurwisana kumire, vanhu vozotaurirana zvakanaka kuti muite runyararo munyika yeUkraine.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakawanikwa vachienda kuEurope. Unoona kunge kufamba kwavo kwavakaita uku kwakabatsira here kuti pabude nhaurirano idzi?
Zvakabatsira chaizvo, nekuti kuvapo kwavaBiden kunoreva kuti superpower iripo inenge ichiti nyika dzekuEurope tinokutsigirai kune dzidzo nyika dziri mubato renonzi NATO. Saka ndakaona kuti kuvapo kwavaBiden kwakabatsira kuti Russia ione kuti apa daiwa kwanisa kutaurirana neUkraine paite runyararo, nekuti zvehondo ikaramba yakadai inozoramba chitandawadza ikazoita hondo repasi rese, zvinova zvinhu zvisingatarirwe ba mumazuva ano. Saka ndinoimba kuti ndo zvekubatsira izvozvo kuti paite mapeace talks.
Vanga vari muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuKansas muno muAmerica, vari parunhare kuKansas kwakare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Iyo zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muHondurase ratenda kuti vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJuan Orlando Hernandez vaende kunotongwa kuAmerica kwavari kupomerwa mhosva dzekutengesa zvinodhaka. VaHernandez vari kupomerwa mhosva yekushanda nevanotengesa zvinodhaka kubva kuVenezuela neColombia, avaibvumidza kudarika nemunyika mavo vachiendesa zvinodhaka izvi kuAmerica. Asi mudzimai wavo amai Ana Garcia vaudza vatori venhau kuti murume wavo haana mhosva sezvo aitorwisa vanotengesa zvinodhaka. Mumwe mukoma wavo Juan Antonio Tony Hernandez akatobatwa nemhosva yekutengesa zvinodhaka nedare remuNew York. Kunonzi kwaita kurwisana kunotyisa kumabvazuva kwenyika yeDRC, apo vakapandukira nyika vanozviti M3 varwisa mauto emunyika iyi pedyo nemuganhu wenyika iyi neRwanda neUganda. Munyika riri kuramba richipera simba panguva yehurumende, pamwe nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi vari kukurudzira kushandiswa kwakanyanya kwemari yemunyika senzira yekumisa inflation, iyo iri kunzi nevamwe inogona kukanganisa kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika kana yakaramba ichiita chamuramba mhuru. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekuti hurumende yakakasika kudzora dhora remunyika pasina kutanga paonekwa kuti zvinhu zvagadziriswa.
Takaenda kudzoka kushandisa mari yedu yeZimbabwe, taifanira kutanga taona kuti zvinhu zvagadziriswa zvakamira zvakanaka, zvinozobatsira kuti Zimbabwe dhora yatinge taunza inge yakatsiga inge ine huremu. Zvino muchayeuka kuti patakaunza mari yemuZimbabwe muna June 2019, muchayeuka kuti inflation yanga yakuma 175%, yanga ichitosumuka ikazosvika 837% muna July 2020, zvichireva kuti yakatoramba ichiporashikirwa nevalue nehuremu.
Dr Kanyenze vanotiwo rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu havachina chivimbo nedhora remunyika, izvo zviri kuzoita kuti rirambe richishaya simba.
Saka ndo dambudziko hombe ratinaro rekuti maZimbabweans haana chivimbo nemari yavo, nokuda kwokuti mari iyi haigoni kuita basa remari, haigoni kuchengetedza huremu hwezvatinenge tichiita.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, avanotiwo mukaha uripo pakati pemusika webhanga guru renyika nemusika mutema, mucherechedzo wekuti vanhu havana vimbo nemusika wehurumende uyu.
Gap kana kuti difference kana kuti mukaha uripo pakati pemusika uri official nemusika mutema unoratidza kuti hurumende inofanira kuchigara pasi nevemabhizinesi nevamwewo vari muindastri yekufamba kwemari, vawirirane kuti mari inofanira kunge iri pamari.
Muzvina bhizimusi vari nhengo yebato reZANU-PF waGilbert Muponda vanotiwo nyaya yekuti vashandi vakawanda vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika, asi zvinhu zvizhinji zvichitengeswa nemari yekunze ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zviri kusimbisa musika mutema.
Mamwe makambani akawanda anongo achingobhadhara maRTGS zvinozofoseredza vashandi vavo kuti vazoende pablack market. Mari iyoyo yokwidza rate, rate iyoyo yazokwidza inozoapply yozoona kuti yamushopu, because munhu anengangozviti okay, kana chinhu chachiita mari yakati, rate iri pakati, rate kana yangokwira ubva wakwidzawo zvinhu zvacho. Saka nyaya pablack market ndiyo main cause yekuti ngainyatsotarisiswa kuti black market iri kumboramba ichienderera mberi sei.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vakuchera vanoti
chekutanga kuwedzera mari pamusika wehurumende, chechipiri kushanda neavo vari kukwidza mutengo zvisina tsarukano kuti vange vatidzora mutengo yavo, asi chechitatu chakakosha ndechekuti panofanira kunge pane mitemo nezviga, tingangoti malaws and policies, anoita kuti vanhu vemabhizinesi vasavhunduke nguva nenguva, kana kuti vasatye kuti mangwana zvinhu zvinomuka yava midigori.
Svondo rapera, dhora remunyika rakadonha zvakare pamusika webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction, apo rakadzika kubva pamadhora zana nemakumi matatu nemana padhora rimwe chete rekuAmerica kuenda pamadhora zana nemakumi matatu nemasere padhora rekuAmerica. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum chadoma Benjani Mwariwaru kuti ave murayiridzi wacho. Ukuwo darira magistrate nhasi raramba chikumbiro chemutungamiri weZifa akamiswa basa vaFelton Kamambo chekuti vambopiwa gwaro ravo rekufambisa rakabatwa nedare sechibatiso kuti vaende kumusangano weFIFA kuQatar. Izvi zviri kuuyawo apo zvinhu mumutambo wenhabvu munyika zvisina kumira zvakanaka sezvo vatsigiri vakawanda vasiri kuenda kumitambo nehuwandu zvinotarisirwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vakamambo vakambomiswa basa neSports and Recreation Commission, izvo zvakapawo kuti Zimbabwe imbomiswa kutamba nhabvu nedzimwe nyika neFIFA iyo isingatenderi mapazi ehurumende akaita seSRC kupindira munyaya dzenhabvu. Vakuru veZifa ava vari kupomerwa nyaya dzeuori, vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Tichiri panyaya dzemutambo wenhabvu, zvibodzwa zviri kunaya makundano eCastle Laga Premier Soccer League, umo Chicken Inn yasimbisa ruoko rwayo kunyange vanhu vashoma shoma vari kupinda mumitambo iyi. Zvibodzwa makumi maviri nezvishanu zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe mupera kwesvondo, izvo zvasiya Chicken Inn iri pamusoro peDynamos nemapoints matatu. Dynamos yasvetuka Manika Diamonds neTriangle kuenda pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Harare City 2-0 National Sports Stadium. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya ari kufara nekunda kwavo mumutambo uyu.
Ndikuzwa kufara vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutsaka, ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Vanotevera Dimbare vanofunga kuti gore rino igore ravo rekutora mukombe mukuru uyu. Tombotarisa mutambo wehockey. Chikwata chemadzimai cheZimbabwe Hockey Under 21 chiri muSouth Africa mumitambo yeWomen's Junior World Cup iyo irutatsirwa kutanga musi wa 1 kubvumbi yopera musi wa 12 kubvumbi. Makundano aya ane zvikwata gumi nezvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection chatinotaura nevechidiki nhasi na 8 pm Mike Hove weStudio 7 achange achitaura nevechidiki vakakwikwidza nekukunda musarudzo dzichangopera dzemabielections, uye achitarisawo matambudziko ari kusangana nevechidiki vakakanganiswa nehondo iri kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 kuMbimbitho 2022 musithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje
sinjalo singomama umama bengangeni ukuthi sibavotele asivotele abanye omama ngoba singomama singesikholile ukuthi ubani unazibani ngoma bani ngamvotelwa usezambuza kumbe usezathini yikho kusibisele emuva endabeni zepolitiki singabomama.
Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo oka-2021. Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine se-Kyiv kanye nedolobheni elingenyakatho yalelo lizwe elesheniheve ukwenzela ukuthi kube nokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka izokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lokudinga asebethatha izikhundla ezachiwa zingela bameli ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga edale lephalamende lakumakhansilo lwama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Ngakho-ke abenhlanganiso lezi bakhuthaza amabandla wonke ezombusazwe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngoba okwenzakeleyo kwephula isisekelo sombuso selizwe. Okwethulwe ngababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuveza ukuba isilinganiso sokwedlula ichumi lanhlanu ekhulwini 15.5%. Abesifazana yibo abanqobe kukhetho lwamakhansila kuthi abayisilinganiso samachumi amabili lanye ekhulwini 21%. Yibo abanqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamente. Abenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership and Political Excellence bathi okudanisayo yikuthi abesifazana yibo abaphuma ngobuningi ukuyavotela abesilisa ngenxa yokuthi omama abancintisayo bebalutshwane.
Kade sizananzelela ukuthi omama bebebalutshwana kuma-elections kumbe abakade becontesta bebalutshwane. Kungani kuyikuthi omama thina singomama silokuncintisana thize njalo sikholelwe ukuthi umuntu omama engabusa omunye umama. Kungathi njalo futhi umphakathi wona ngokwawo awukholelwa ekwesekeni umama ukuthi laye engabuza. Sinjalo singomama omama bengangeni ukuthi sibavotele asivotele abanye omama ngoba singomama singesikholelwa ukuthi ubani unazibani mbuma bani ngamvotelwa usezambuluza kumbe sezathini. Yikho kusibisele emuva endabeni zepolitiki singabomama. Kunjalo futhi umphakathi esiphila kiwo lawa namasiko lawo ngenye into esibizela emuva ekuthini omama baphatheke entweni bephatheke endabeni zepolitiki ngoba kunje umama uzathendile sefuna ukungena kupolitiki usazivane ehlethi asukuthi usukhombile khona le ngoba sifuna ukungena entweni zepolitiki. Asitholi ukwesekana singomama, sitholi ukwesekana futhi njalo kubobaba. Umama engathi lami sengifuna ukuba ngu-MP kumbe sengifuna ukuba ngu-councilor. Balutshwana obaba bavuma ukuthi omama babo baphatheke, abafazi babathetheke baphatheke kwezepolitiki. Abaningi bahle bethi into eyenzayo liyayisahambisani lami. Uba abaningi behle bethi nxa sukhetha ukungena kwezepolitiki suthiwe umtshato. Yikho libona omama bengani bathule endabeni zepolitiki. Isifiso sabebalaso ukungena kwezepolitiki badusekelo lokwesekana singabomama. Kulutshwana njalo kuphansi.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu ngendlela esabekayo eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo. Oka 2021, uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula lumbiko eJohannesburg emhlanganweni wabezindaba izolo, unobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Amnesty International unkosikazi Agnes Kalamard uchaze u-2021 njengomnyaka wokwephulwa kwamalungelo oluntu, amalungelo ezempilakahle, amalungelo emfundo lezinto eziqakathekileyo empilweni ezifana lokudla, amanzi lendlela zokuziphilisa. Uthi amazwe asathuthukayo yiwo athwale amagabha avuzayo ngesikhathi la anothileyo egodla imithi yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus.
We need African leaders to be playing a role and to say
sifuna omongameli bamazwe e-Afrika labo basukume babe yingxenye yokulawula izinto ezenzeka emhlabeni jikelele, hashi ukuba ngomalandela.
We need them to be at the forefront of forcing the world to rethink the way we're going to work together as a global community.
Lumbiko uthi uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu kakhulu phakathi komnyaka ka-2021. Uthi kube lokucindezelwa kwelungelo lokwethula imibono okugoqela ukujeziswa kwepolisa leMount Darwin umnumzana Spencer Chitera ngokuveza usekelo lwakhe kumkhokheli weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa. Uthi abanye babotshiwe ngoba kuthiwa bebethethisa loba ukweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi enhlanganisweni Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika unkosikazi Muleya Mwananyanda uthi okunye obakhathazileyo ngumthetho obunjwayo ohlose ukucindezela ilungelo lemisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kazulu.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo lokwethula imibono lokuthi abantu babe ngamalunga emhlanganiso abazifunayo.
Have different voices from what the government would like to hear.
Ngokutsho kwalo umbiko, ulentathe izindaba ezilijumi lanhlanu ezibotshiweyo eZimbabwe ngo-2021. Kukoqela uGilbert Munetsi owabotshelwa uhamba ngesikhathi esingavunyelwayo kukade yena wayevela emsebenzini. Ukubotshwa mahlayana kwabantu eZimbabwe ngenye izinto esolwa inhlanganiso ye-Amnesty International. Ithi okuningi kwakusenziwa kuvikwa ngomthetho wokunqabela i-coronavirus njengokubotshwa kwabesifazana abebeku-MDC Alliance unkosazana Cecilia Chinembiri loJohana Mamombe abagcine besiyavalelwa kungelasizathu esemthethweni. Amanye amalungelo ephuliweyo agoqela ilungelo lokubuthana kwabantu lelungelo lezindlu elephulwe ngesikhathi abantu bedilizelwa izindlu. Okhokhela i-Amnesty International kwele South Africa unkosazana Shenila Mohammed uthi ngitsho le South Africa imbala yaba lezehlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu.
About 5.3 million households did not have.
Sithole ukuthi izigidi zabantu bezingela amanzi kanye lezambuzi ezingasoke zabalethela imkhuhlane.
Not have access to safe sanitation in 2021. Now these are basic human rights.
Inhlanganiso ethi zehlakalo zika 2021 zikhombisa ukuthi ohulumende abathenjwa ngakho ikuthaza abantu emhlabeni jikelele kugoqela inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lentathe zindaba ukuthi basukume bavikele amalungelo omuntu wonke emhlabeni jikelele. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine, iKyiv, kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe, eleChernihiv, ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Uhlafunwe udaba lokugqiba impi le-olwe-ceasefire kunkulumo ezisungulwe namuhla e-Istanbul eTurkey ezizaqhubeka njalo kusasa. Ibutho le-Ukraine lilokhe limisana lele-Russia elahlasela lelo lizwe kunyanga edluleyo. umphathintambo weRussia obona ngezomvikela umnumzana Sergey Shoigu uthi okwamanje sebegxile esigabeni seDonbas lapho kule Luhansk leDonetsk khona. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizibona liphumelele kuhlandla lalo lakuqala eUkraine njalo lehlise amandla ebutho lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Mna kuyinto enhle ukubana ilizwe leRussia selinqume ukubana asoze lihlasele ngamandla amakhulu indawo eziningi ezijiyeneyo eUkraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impile isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside kuba labantu abaningi abafayo, kuba laba mabutho amasocha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkonomi zingahambi kuhle ngoba izimali eziningi zicina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale eUkraine. Njalo ngasikhangela inyanga lephelileyo sokube lokutshengisela ngama demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi asifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona zale ngxenye eqaliseni babejonga ubana impilo ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho-ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba lokuthula yini impilo iphela le nkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhe kuseselodlakela laphana lalaphaya?
Ngumbono wami mbona zani impilo izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa sikukhangelisisa ukuphela kwempile kuzanceda iUkraine, kuzanceda iRussia, ngoba impilo isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo, impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, ulimaza umkonomi weRussia, ulimaza umkonomi weUkraine. Mbona ngazane kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo sesizwe ukubana isinothi esikhulu leso Abramovich la, so sizame ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamlankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo, amboni impilo idonsa umnyaka uze uphele. Ngibona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana, bese kubhalelwana phansi isivumelwano.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Live talk namhla kuhlelo The Connection, uMichael we Studio 7 uxoxa labatsha abanqobe kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe ngempelasonto edluleyo, kanye labakwenzayo ukukhuthazana ukuphatheka kwezombusazwe nokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abadabuka kwele Morocco labeSpain babuthene phambi kwamahofisa ogatsha lobudlelwana lamanye amazwe omhlaba kwele Spain betshengisela beveza insolo yabo kuhulumende walelo lizwe osethethe inyathelo lokwamukela ukubana isigaba seWestern Sahara kumele sibe phansi kombuso wele Morocco. Ngaphambilini eleSpain lalike lathi kumele kwenziwe ukhetho lokudinga imibono yabantu ngaleli nyathelo lombuso weWestern Sahara, i-referendum. Umeli weLibya enhlanganisweni yamanyana wamazwe omhlaba uStephanie Williams uthi uzulu waseLibya usekhathele ngodlame osolule minyaka edlula elishumi esifuna ukhetho uqobo azazikhethela uhulumende amfunayo. Abadabuka kwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bamanyene lezinye izizalwane zalelo lizwe bafola eJohannesburg ngempelasonto besola ukukhula kohlelo lokuhlaselwa kwabokuza kulelo lizwe ole-Operation Dudula.
Kweziphathelane lezenotho namuhla sihlaziya ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. UChris Gande usethulela lolu daba ngugceleyo.
Intengo yempahla lokudla ezitolo iyaqhubeka iqansa ngesikhathi ugatsha lwezamanani olwezimstat lusithi umuntu munye usedinga imali efika phose amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi 9144 kumbe US $38 ukuthi athole okumqoka okungamphilisa ngenyanga yinye. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi abantu bakhanya sebejwayele ukukhwela kwentengo lokhu.
Izinto ziyakhwela, intengo, into zokudla. Sibone yona impuphu ikhwelile, isinkwa siyakhwela. Konke nje okhooking oil kuyakhwela. Lokhu kutsho ukuthi abantu sebedonsa nzima. Umbuzo ukuthi benelisa njani abantu? Abantu bezimbobhe ungakunanzelela sebajayele ukudonsa nzima, sebeze becabanga ukuthi kuthi impilo vele injalo. Ukuthi umuntu usezasebenzela ukuthi athenge impuphu lethukela le-cooking oil kuphela. Okunengikume baphila nzima abantu ngoba ikakhulu iholo lingama-RTGS ubuningi balo. Kodwa impahla iprice ifakwa ama-US dollar nxa iredi ikhwela impahla ngapha vele ihlizikhweleleyo kodwa ama-RTGS dollar lawo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyeBulawayo Traders Association unkosazana Debra Mukasa uthi impilo isinzima kakhulu okokuthi abantu sebezama amacebo achiyeneyo ukuze bengalambi.
Xa sikhangela ngezintengo yempahla ngapha eZimbabwe ukuthi sezikhwele kanganani, zikhwelile kakhulu. Siyananzelela ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ezitolo ngemali ekhona phakathi kwethu. Abayinelisayo yibona laba abaswayiphayo ngoba uyabe uswayiphile vele yimali i-plastic money ongakwaziyo ukuthi phakathi kwemali yangikhona kule malini le mali ehamba nje ezakho yakuhulumende imalini esinjengama-tax. So yibo abayenelisayo ukuthenga. Thina njengoZulu njengama-vendors kuyasehlula ukuthi singene ezitolo sikwanise ukuthi sishayiphe impahla ezinjengama-gross. Singananzelela ukuthi nxa ungena esitolo impuphu i-10 kg i-roller mill nxa uyiswayipha is 800 or 900 khonapha kusaka ku-1000 bond. Ungayikhangela yona le imali inkalakatha yemali ukuthi nxa usuphuma phandle usemkambeni ephandle iyenelisa ukuthi ithenge amasaka amabili ayi-10 kg. So ufind ukuthi thina ngapha njengama-informal sector sithwala nzima kakhulu ukuthi sikuthole lokho kudla ifuel layo sisitshaya kakhulu.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Lennox Mhlanga uthi intengo yokudla iyakhwela lanxa abantu bengatshengiseli ubuhlungu bayakhala abaningi ngoba besazi ukuthi akula lapho abangathola khona isisambululo.
Ye, intengo iyakhuphuka and abantu bona labo bayakhala, ayisikho ukuthi bathule. Abantu bayakhala sifuna kuma-platforms amaningi lapha nxa ukhangela ku-online nanxa abantu nje bezixoxela. Nxa abantu bengena ezitolo lapha abantu bahlaba umkhosi. Kunzima sibili intengo ikhuphuka every day. Ukuthula ayisikho ukuthi yathi abantu bazithulele nje. Akula abakuzwayo, kukhona abakuzwayo but abalandlela yokuthi bengakhala ngayo kuhulumende. La uyakwazi ukuthi bekulenketho ekade khona ama-elections. Nxa ukwazi vele nxa kulama-elections abantu bakhuluma ngento eziningi ezihambelana ngezepolitiki. Kodwa kumangalisayo ukuthi iindaba zentengo lezi kazizange zibe i-subject engathi ingaba i-subject yama-elections. Abantu bona kade ngibona ngani sebevumile ukuthi khona lokho kwenzakala e-Ukraine ingaba yikho kubangela ukuthi intengo ikhwele lamafutha ukuthi akhwele. Okwesibili imbangela ngibona ngathi imbangela ikakhulu yilokho kuthiwa yi-speculation. Into zingakhwela international njengamafutha lokunye ama-inputs angabe khona. Laba abalungisayo impahla lezi esizithengayo balaba bahle bekhuphukise be-speculator befuna ukuthi bangani baqogelela izimali zabo lezi ababezifakile eziyi-foreign currency.
Umhlanga uqhubeke esithi abahuquluzi benotho obamba zonke kumbe amacartel yibo abenza intengo iqhubeke iqansa.
Amacartels akhona eZimbabwe, abantu abaningi bayakwazi khonokho amacartels lawo amakampani amakhulu ayiwo afithi ngobamba zonke basethe ama-prices ukuthi khona bavumelane ukuthi khona nelise i-price yesinkwa. Sike saba le incident laba abakhweze khona intengo yesinkwa, I think inyanga ezimbili ezidlulileyo, bonke bavumelane ukuthi ayisinkwa kumele sikhwele sibe ngesinye isibanga, kodwa uhulumende wasengenela ngoba abantu behlaba umkhosi ukuthi hatshi akulunganga ukuthi baphonge ukukhweza nje kungelambangela yokuthi bakhweze isinkwa. Kuyenzakala kwezinye impahla nje ezingakhanyiyo kangako kodwa eziqakathekileyo empilweni zethu ukuthi intengo yaphonge ukukhwela nje, but kungabi le ndlela yokuthi abantu bangakhala ngakho kuhulumeni ukuthi kanti indaba impahla lezi zikhwela kangaka kanti kuyini okungabe kubangele.
Intengo yamafutha ezimoda ukuthiwa yiyo ebangele ukukhwela kwenye impahla lokudla ibikwa yehlile emkambo womhlaba jikelele, kodwa eZimbabwe intengo yokudla lokhu ingehlanga. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngempumela yokhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngempelasonto edluleyo.
Omama uDubesi labo ngolokuthi sile eziningi esizikhangeleleyo. I-politics kakhulu idinga ukuthi umama atshone esemgwaqweni, atshone ehamba esemaralini ekhuluma phambi kwabantu. Ubusucabanga abantwana ngekhaya ukuthi baye begcine ngobani, bekhangelwe ngobani. Lazi abantu bethu emakhaya ngapha bakhangelela ukuthi omama baku-politics bakhangelwa njengabomama abangelambeko, omama abangazigcinanga ikakhulu. Yeni ibile ndaba yona le njalo yokuthi omama xa siphakathi kwamadoda basuka babe baningi obaba basikhulele sedlule, kodwa ye bakhona sibilo mama abazimisele ukungena kupolitics, omama abazimisele ukuma, but isikhathi sokuthi bangene phakathi kuba nzima ngoba labantu ungazukhangela uzafica ukuthi emaralini kugcwele omama, kodwa nxa sofika kuthiwa sokukhethwa umuntu ozabamela bakhethwa ubaba. Mini gama lami nguDebra uMrs Makunda, lami singengami endaweni ezinje lanxa ngazake ngene kupolitics, kodwa into engangizinanzelele ezenzakalayo phakathi kwe-community.
Angibona sanibona abathandekayo, mina igama lami uNgqabutho kaDube ngesikole seFlaposi. Mavoti ngibona aqhubeke kahle impela kakhulu ngoba yonke imininingwana vota uyi-1 uwedwa, njalo kubakwa lapha e-polling station akukho xa khona ama-box ayahamba aye kuphi nakuphi sibona ngalutho. Yebo, ngumndebele kanje ngibonile impela sivotele izandla kakhulu ngoba izandla yiyona enika abantu emaphandleni esingakhona. Njalo uma sivotele izandla thina sizasivotela wakithi esikhundleni esigabeni sakithi, ekwenzela ukuthi amavoti angalahleki siphathe ngowakithi singabhathile. Sihlale sazi ukuthi uma ngabe sivota umuntu akukhethele ukuthi ngaliphi iqembu, kodwa avotela umuntu ozokwazi ukuthi izidingo zani kuyini, ndidinga ini, ndikhule njani, ngihlala njani endaweni. Hhayi ukuvotela umuntu obuya kwezimba leyo ngazi ukuthi uthanda ini, ufuna ini, ngoba utshele ukuthi nangoye iphathi uyithanda. No.
Hello, hello, mina nguTrish Mthombeni. Ama-elections asekhaya so far so good, but with the district of Tsholotsha I'm not so happy ngayo. Because ngendlela okwenza ngale ngakhona, I don't think ukuthi the people are still voting for iZANU PF. But kwezinye indawo ngijabule kakhulu i-CC when it take over.
Salibonani, salibonani, njani? Siyabonga, sibonga ukuthi ama-election ahambe kahle asekhaya. Kodwa kule nto engamphathanga kahle mina ukuthi waye abantu besukela abantu base-Tsholotsha bethi yibo abavotela iZANU. itholochi yenzene abantu beyizondeka ngaka.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokhetho olusanda kuqhutshwa olama by elections. Zemidlalo umqeqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uveze ukuba ujabuliswa ukunqoba kweqembu lakhe nxa lidlala lisekhaya. Kubika inhlatshelo izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leyadange 3 kanyangesonto, uMpofu uthe kuyamthokozisa ukuba kulezi nsuku iqembu leHighlanders lidlala kuhle nxa lidlala lingekhaya.
Especially winning at home.
Siyathokoza ukuba sinqobe sidlala singekhaya, njalo lokhu kusipha isibindi. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuba sifuna ukwenza inkundla yeBarber Fields ibe yinkundla engaqunywa lula ngamanye amaqembu. Sifuna ukunqoba yonke imidlalo yethu esidlala singekhaya, sibone ukuthi kuza kwenzakalani. Okunye njalo okusipha isibindi ukuba abagadli bethu sebebachaya amambule.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yejumi engalane nemiklomelo, njalo lile miklomelo elitshumi lambili. Lokhu kutsho ukuba lithiwa ngemiklomelo elitshumi liqembu elihlezi phezu kwengalane yele-Chicken Inlaw nalile miklomelo engamatshumi amabili nambili. Iqembu elinqotshwe leHighlanders ngesonto eleyada lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni, njalo umqeqeshi walo uGenesis Mangombe uthi kumele bakhweze amasokisi ukuze baguqule leso simo.
We need to make sure that
kumele sibele qiniswe lokuba nxa sidlala singekhaya siyanqoba, ngoba lapho sihlezi khona engalaneni yomklomelo akusilungelanga.
Iqembu leWawa yilo elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane le miklomelo emihlanu, njalo linqotshwe ngele-Cranbourne Bullets elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi kwengalane nge-3-1. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leBulawayo City lona elitshayo nge-3-1 ngele-Triangle, njalo le miklomelo yisithupha. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi labo kuzamele baqale ukunqoba bedlala bengekhaya.
Into enhle esingayenza ukuba silungisise indlela esidlala ngayo nxa sidlala singekhaya, ngoba nxa sihambile sisenkundleni zabanye sinelisa ukuphenduka siphethe imiklomelo. Yikho ke kumele silungisise indaba yethu nxa sidlala singekhaya.
Phezu kwengalane iqembu leChicken Inlaw na elinqobe lenkezi Platinum nge-2 kanya likhokhela eleDynamos elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emithathu ngemva kokuba eleDimbare linqobe leHarare City nge-2 kanya. Iqembu leDynamos lemiklomelo elitshumi lathoba munye, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leTriangle lona elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu elike lahlala phezu kwengalane okwamaviki ambalwa eleManyika Diamonds lisendaweni yesine lilemiklomelo elitshumi lathoba munembili, njalo libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele FC Platinum ngimpela viki edluleyo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi wephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo ka-2021. ELiRussia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine eKiev kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.